mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana pabetera primary school nhasi pamhemberero yekuwanikwa kwemangoda mamarange. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaratidza kusaremekedza Zimbabwe nekubudisa kwavakaita mashoko ekushora wavanoti uori huri kuitwa nevamwe vatungamiriri venyika hunopa kuti Zimbabwe itatarike munyaya dzezveupfumi. VaNichols vakabudisa mashoko aya padande mutande reTwitter zvondrapera apo hurumende yaironga kuti vanhu varatidzire kuti zvirango zvibviswe. VaMoyo vanoti zvakawanda zvakataurwa navaNichols hazvitausirwe kubva kumiriri wenyika. PaTwitter muzinda weAmerica muHarare wakati semuenzaniso mari dzeCommand Agriculture nemangoda dzange dzisina kushandiswa zvakanaka. Dr. Moyo vanoti vanoda kudyidzana neAmerica asi vachida kuremekedzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni.
Zvataurwa nava Moyo vanova ivo gurukota rezvekunze muZimbabwe, zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvitaurirwe padare renyika rechikuru kana kuti rakavandika iya yatinoti diplomatic language kana kuti diplomatic discussion. Taitarisira kuti hurumende ideedze ambassador weAmerica kuministry yedu yeforeign affairs kana kuti yezvekunze, vogara navo pasi vachivataurira nekutsuma nekunyunyuta kwavo sehurumende yedu. Tinoona kuti vataura mashoko ekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakatsaudzira zvirangano zvekuwirirana pakati penyika, yavanoti diplomatic etiquette. Zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutsutsumwa nezvakataurwa navaNichols nenyaya yezvezvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu, vakazopfurikidza vaakutaura zveuori nezvimwe zvakadaro. Hongu zvimwe zvavaitaura vaNichols zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakafanana nenyaya dzezveuori nedzekudii. Asi ivo semunyarikani akamirira nyika yake muZimbabwe, pane pavanofanira kugumira mukutaura uku, uye pane kutaura kunofanira kuitwa padare rakavandika kana kuti rediplomas ravanenge vachitaurirana kunze uku, kwete zvokunoshambadza pakazara vanhu.
Asika ivo vari kuti Zimbabwe ndoo yakatanga kurova bembera ichitiyo zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamuvakuru ava ndo zvakanganisa nyika, vakati aiwaka ivo vanofanirawo kupa divi reAmerica.
Hativarambidze kupa divi reAmerica, asi ngavamire muchokwadi vagorega kuita sekuti ivo ndo vatova mutauriri wezvematongerwo enyika, vachinyanya kurerekera kudivi revanopikisa hurumende. Ngavamire pachokwadi vakamirira nyika yavo zvine chiremera chinoita kuti nayo vasazofumurwawo kana kutukwa patikirere. Hapana chakaipa kuti America iti Zimbabwe muri shamwari yedu, gadzirisai nyaya yeuori apo nepapo. Hapana chakaipa ipapo, asi mataurire neudzamu hwemashoko nepaanenge achipakurwa ndo panoita kuti vanhu vazoti izvi zvapfurikidza mwere izvi. Asi zvisinei, kuti tidzokere panyaya chaiyo, chatingataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe haina kukanganisa mukunongedza kuti aiwa vaakupfurikidza. Asi taitarisira kuti minista devatodeedza ambassador kudare ravo voti aiwa ka iwewe wapfurikidza mwere, usadaro. Womupa warning. Ndo zvinoitwa nyika dzese, ndo zvadzinoita kuti vamiriri vedzimwe nyika vanenge vataura kana kuti vaita mabasa anopfurikidza mwero vanodeedzwa, vogariswa pasi, vokurukurirana. Kana zvikaramba zvichiitika munozonzwa dzimwe nyika kuti vadeedza ambasada wavo kuzosvika vatozodzingirana vamiririri ava.
Dr. Frank Guni vange vari parunhare muno muWashington DC. Blessing Abatawo, mutevedzeri wesachigaro weMDC muAmerica, vazvidzai ruzvidzo.
Mashoko aya maonero andiri kuita vasibusisiso mwoyo vanga vasina kunge vadzikisa pfungwa dzavo kuti vazive kuti ava veamerica ava vane zvavari kutraya kuda kuti zvinake, asi ivo vari kutadza kuti vava kutoita fanga ndo vari kutofarira masanctions acho.
Asika ivo vari kuti America inenge yaakupindawo nemwenje mudziva ichitadza kuremekedza Zimbabwe.
America inenge iri kutoremekedza kodzero dzevanhu kukunda iyo Zimbabwe gavhani pache zvayo. America iri kuti remekedzai kodzero dzevanhu kuti tibvise masanctions. Asi vamwoyo vari kutoita fanga zvonzi, aiwo isusu kodzero dzevanhu hatiremekedzi masanctions acho, hatina basa nawo. Vakutoti imi muri kuisa masanctions, ndimi muri wrong. But havari kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu, batai vana vezimbabwe sevanhu.
Munoonawo sei zvavari kutaurawo vamwoyo kuti vari kuti Zimbabwe inogona kutorera America mamwe matanho avasiri kutaura kuti ndeapi chaivo?
Hakuna zvakafanana nekuti tsuro inotaurira nzou kuti ndinokutorera matanho kana ukanditsika. Iwe ndiwo tsuro unoitawo kuti usatsikwe. America kuti ingawane zvainowana kubva kuZimbabwe, zvinotishamisa chaizvo kuti vangataure vanenge vakamira pai.
Asika iyo Zimbabwe iri kutioka nyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa kuri vehurumende ndo yakanganisa upfumi hwenyika.
Haisiriyo. Zvakakonzera kuti masanctions avepo ndo zvakakanganisa. Dai zvangogadziriswa izvozvo nyaya panenge pasina.
Vari kutioka Zimbabwe haingavaudze zvekuita.
Ava vari kuitira vana veZimbabwe. Zvino kana vatiwo kufunga kana kurova kana kuuraya zviri kwatiri kuitira vana veZimbabwe, handifunga kuti zvinenge zvakanaka kuvana veZimbabwe.
Dzimwe nguvawo veZANU PF vari kutioka iyo America inopomerwawo mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kune dzimwe nyika, asi kana kwauya kunyaya yeZimbabwe ndo painoda kumiramira nekumisa musoro nge magure.
Ngavapeka maexample yekuti makatyora kodzero dzenyika iyi kwakati, vanoda kuti vanozopowo masanctions kuAmerica.
Mutevedzeri wasachigaro eMDC muAmerica, vazvidzai ruzvidzo, vange vari parunhare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7. Zviuru zvevanhu vanobva mudunhu reMarange pamwe nemamwe matunhu emunyika vari kutarisirwa kuungana nhasi paBetera Primary School pamhemberero yekucherechedza kuwanikwa kwemangoda maMarange. Mukuru wesangano riri kutungamirira urongwa uhu reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti chikuru chavari kuedza kuita kuburikidza nemusangano uyu kutsvaga nzira dzingapodza maronda akakonzerwa nekuwanikwa kwechicherwa ichi mudunhu iri. VaMaguu vanoti vanotarisira kuunganidza mapoka ose ane chekuita nekucherwa kwemangoda kuchiadzwa, anosanganisira makambani ari kuchera, mapurisa, madzimambo pamwe nemasangano akazvimiririra. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huripo Jonga ndehwekusanganisa vagari vekwaMarange pamwe chetewo nemasangano akazvimirira oga ari kubva muZimbabwe yese, vamwe vari kubva kuHwange, vamwe vari kubva kwaMutoko, Bikita, Harare. Chatiri kuda kutaura pamusoro peyatingati healing trauma, kuporesa marwadzo, angava ari marwadzo ari mupfungwa, angava ari marwadzo ari panyama, angava ari marwadzo pamweya akakonzereswa nekucherwa kwengoda kwaMarange. kune zvinhu zvakawanda zvangazvichiitika ikoko. Saka takaona sekuti pane kunyunyuta kune vanhu ende vanoda kuti vabatsirwe. Saka tinenge tinewo macounselors vamwe vachange vachitaura nevanhu vakasangana nematambudziko akasiyana-siyana. Chinangwa chedu hachisi chekungotarisa zvinhu zvakaitika kumashure, asi kutarisa mberi zvekare kuti tingaite sei kuti vanhu vasanzwe sekunge inhapwa, asi kuti vakwanise kutora upenyu hwavo vachitarisa ramangwana vaine chivimbo chekuti mangwana akajeka kudarika zvakaitika kumashure.
Vamaguhu, panopodzwa maronda panenge paine mapoka maviri, vakakonzera maronda nevakapiwa maronda. Munenge muine here mativi maviri esa?
Hongu, takatanga taita hurukuro nekambani yeZCDC. Kwete kuti tiri kuvapomera kuti ndiwo honzeri yematambudziko, asi ikambani yakamira panzvimbo yanga yakamira makambani akachera kubva muna 2009 kusvika muna 2016. Ivo vakatangirawo kubva ipapo vachienda mberi. Saka panewo zvinyunyuto zvakanyanya zvine vanhu zvekuti vari kufila kuti kucherwa kwengoda dzavo hakusiri kuunza pundutso munzvimbo yavo. Mabasa anofanira kupiwa vana vavo, vari kufila kuti havasi kupiwa mabasa ivavo. Saka takazobvumirana neZCDC kuti vange varipo kunyange vakasapa zvavo mashoko, asi vange varipo kuti vateerere uye kuti zvinenge zvataurwa izvozvo vozoona kuti vangaitawo sei vachishandawo nehurumende kugadzirisa dambudziko iroro. Takakokawo zvekare mapurisa nekuti panewo nyunyuto dziripo pamusoro pekama hwevanhu vekwamarange nemapurisa. Mapurisa anenge aripo zvekare vachinzwawo kuti vanhu vari kufungei uye vari kutaurei pamusoro pekuchengetedzwa kwemitemo munzvimbo iyoyo.
Mataura nyaya dzemarwadzo, ndeapi marwadzo ari kunyanya kubata vagari?
Marwadzo ari kunyanya kubata vagari ndeyekuti mamarange makadeuka ropa rakawanda kubva muna 2006 kunyange mauto asati ange ako. Vanhu pachezvavo chaivo makorokoza vaipondana. Kozoti kubva muna 2008 tichienda mberi panosvikawo mauto nemapurisa pakaitika zvinhu zvakawanda. Saka zvinhu izvozvo vanhu vari kufila kuti nzvimbo yavo yakashiba inoda kuti icheneswe. Rimwe dambudziko riripo kunetsana kunenge kuchiita vanhu vanenge vachitsvagawo kurarama kuburikidza nekuchera ngoda. Vachinetsana nemasecurity guard vanoshanda vachichengetedza nzvimbo iri kucherwa kwachiyadzwa. Vamwe vanorumiswa nembwa, vamwe vanoti vakapfurwa nezviseshe, vamwe vari kutofamba vaine marabba bullets munyama mavo. Saka tiri kuuyawo zvekare neruyamuro rwekuti vanhu vanenge vachida kubatsirwa vanenge vaine maproblems ekuti vane mabullets mumwiri mavo, tine urongwa hwekuti vanhu vanofanira kuti vazobatsirwe abviswe mabullets iwavo. Tiri kutorawo zvekare vanhu vakatamiswa kubva kwamarange vachinogara kuAnda Transau. Pane marwadzo mazhinji aripo ekuti vamwe vanga vari madzishe, vanga vari madzisabhuku kwamarange, iko zvinova vanhuwo zvavo. Pamusoro pezvo vanhu ivo vanga vari pasi pamambo Marange, iko zvinova pasi pamambo Zimunga. Saka nevanhu vanga vari pasi pavo vakarasikirwa neushe hwaivatonga kana kuti usabhuku hwaivatonga, iko zvino vanozvitora senhapwa dzamambo Zimunya. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti zvitaurwe, kwete kungotaura chete, asi panofanira kuti patsvagwe nzira yekuti nero dambudziko riripo rogadziriswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sachigaro vebhodhi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vanoti vashandi vekambani iyi vakamanikidzwa kuenda pamudhandigere muna 2016 vapiwa mari dzavo dzose uye hapachina chikwereti. Asi vashandi ava kuburikidza negweta ravo vaDevs Mujaya vange vachichema-chema kuti vanoda mari iyi iri mumadhora ekuAmerica kwete yemaRTGS dollars avari kupiwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Kuzisco yanga yakamira kushanda kubva 2008 nenhau yematambudziko eupfumi hwenyika wakawira nyika ende Zisco yaka sangana wana matambudziko iwaya kubva yamira. Saka vashandi vakanga vane vachiuya kubasa pachakushumira mabills but vashandi vakazoretrenchwa 2016. Saka kubva kumachiroko panga pane retrenchment package aifanira kunge achibhadharwa kuvashandi vedu Zisco. Saka mari yakabhadharwa tofunga kuti mashondo matatu apfuura yanga yasara ndiyo about $30 million yakapuwa vashandi kuti retrenchment package yavo ipere. Saka pari zvino tingati Zisco haichina chikwereti nevashandi vakanga vakaretrenchwa. Pangosara skeleton staff iri kubatsira kutarisa maassets company. Ndo mamira akaita zvino Zisco panyaya dzevashandi nemari dzevashandi.
Saka mungati vasara vanosvika vangana?
Tingati tine vashandi vanosvika kuma 248. Zisco ine makambani matatu inonzi Bimco, ndio mining company ye Zisco, right? Then poita Langisha Steel, ndi imwe arm ye Zisco, then poita Zisco yacho. Saka Zisco is a holding company.
Pane urongwa here wekumutsiridza company kuti itange kushanda zvakare?
Yes, pane urongwa huripo. Tingati isusu seboard ijwa rakatanga muna September. Tiri kushanda nechirongwa chekuda kushandisa anotengati madomestic resources, maresources emuZimbabwe, kuti kwanise kumutsiridza company. Saka chekutanga chekuti technology yafamba kubva pakambomira company. Pane zvachinda zvashanduka munyaya dzetechnology. Saka tiri kushanda negwaro rekuda kuita ongororo rekuti mamirira aita Zisco right now nemamirira of technology advancement tinotangira papi. Tinoda kucontinua here kune model yanga yagara iripo yeZisco or toda kuchinja. Saka tiri kuengeja mauniversities andikwanisa kuvataura pari zvino kuti vakarekera kunyaya dzetechnology nemaeconomists nevanhu vanoita finance as well kuti tiite inonzi feasibility study yekuti tingaita sei kuti kwanise kushandisa inonzi domestic resource mobilization.
Asi pane vamwe vekunze here vamuri kumbotaura navo muchiedza kugadzirisa zvamuri kuita izvi?
Ndinoziva kuti pane kambani inonzi R&F maChina yanga yakambotaurwa nayo nehurume tisati vapo seboard. Ndinoziva kuti pachine hurukuro iripo. Isusu seboard takati inyaya iyi yakanga yataswa neboard ranga rapfuura ende hurumende yakanga yapa chikamu chapamusoro yanga yabva kwatiri kuti board rinoendosa. Saka takati hatingamiriri hurukuro iyo ndiyatovangu yakati rebei taakufanira kuita zvatokwanisa kutiita nekuti kambani ingoripo hapana chafamba chikati o. Saka izvozvo hazvimisi kana vakada kuya mangwana havanouya chinjoina vachienda mberi nebasa. Chatiri kudawo kuti mazimbabwenzi vaone chouviri kubva pakambani yavo.
Sachigaro vebhodhi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa asunga vanhu makumi matatu nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vanotengesa zvinodhaka kudhuli vazimu Bitebridge nembare. Mukroniko mune nyaya yegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasipusiso mwoyo vachishora mumiriri weAmerica muZimbabwe. Mukroniko mekare mune nyaya inoti Bakers in Bakeries yadzikisa mutengo wechingwa kubva pa$15.75 kusvika pa$14. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Zita Ndudu Wachirandu, ndiri muno muSouth Africa. Ndabatikana nokurwadziwa nemakuhwa anotaurwa namangwana kuti vamunangagwa vambeya nenyika dzakawanda vachiunza mishonga, vachiunza mishini muzvipatara. Ndeupi mushini mumwe chete zvavo vakaunza kana pari reNyato Hospital? Tizive kuti vamunangagwa vakaunza zvinhu izvi. Ngaataure kuti vamunangagwa vaita mbiri yekumbeya nendege vachitendera nyika dzakawanda, vachinakirwa, vachidyalifa vari mudenga kwete kuti vane zvavauya vakaguka chira zvinobatika. Kwete, kwete, kwete. Ngavasauye panhepfenyuro vachititaurira makuhwa ari pachena zvinotibata ngavanyepe kuzbc yavo ikoko pano pastudio pedu panapa tido kuvaona vachitinyepera vanouya kutaura nhema dzinonyadzisa pachena kudai so vasadaro so vamangwana inga zvaari munhu mukuru waiwe kuziya wani zvimwe zvacho zvinodawo kuita uchinyara so ndatendawo
eha zvakaoma penyu hwatiomera zvokwadi tiri muno musouth africa umo asi anongoona vangoti zvakaoma zvino kwakadiwa ikoko vanhu vestudio 7 munogona chose munotiitira basa rakanaka asi zvakangooma hwazva nyika yedu yavora yafa yapara tinotenda hatinawo mari munongotifonerawo kana muchiputa muchingotinzawo ndiri kusouth africa tichingohwawo kuti zvinofambawo sei asi magona rambai makabata makadaro anyika yedu yavora nevakura ndatenda hangu ana mukoma jonga
pamusoro vana jonga akadimire nevamwe vatere vestudio 7 ndirambotaura wangu panyaya dzezimbabwe apa vakomana akutaura chokwadi muchinda wedzoroguru uyu hapana zvozikamwa apa hapana zvozikamwa iko zvino nyika yaenda kumawere vabereki vedu vari kufa muzimbabwe umo muchipatara mapiritsi hakuna zvirwere zvawanda mvura ichanaye munhu angagwa maproblems oga oga ngaambopawo mufanho wechidiki uyo ambochuna timboona zvinofamba sei hapana zvozikamwa zvechokwadi apa kutesaini kuri nani ndatenda
tinoti makadi ko vashamarari vestudio 7 nevateereri vayo studio 7 ndoda kungotaurawo pamusoro penyika yedu yezimbabwe tatambura vanhu vamwari nekuti kunyange tiri kuno kusouth africa kunoku kutotumira kwacho mari kutoti inde kuzimbabwe zvatishungurudza dei murume uyu anonzi munangagwa uyu dei anga ake ari munhu akazvipira aigona kukanda hake maturusi pasi kuti vanhu vadi vachicheuka nezvake papinde mukomana wechidiki because tatambura isu zimbabwe haichakwanisi kuita kuti tirarame tirimo kutoti uinde kuzimbabwe kwacho ungoitoona kutoti wakutowedzera zvenhamo pamusoro peimwe
ndinoda kutanga nekukusimbisai vashamarari vestudio 7 nekuti panhau dzechokwadi nhau dzinotaura zvinoitika munyika ini icho nyangu chandida kungotanga kutaura ndechekuti kumachiremba ikokoko rambai makadzvanya ipapo pamakadzvanya ipapo musamboregedza kusvika mapiwa mari inotenga kwete zvekungosera muchinzi hakuna mari hakuna mari vachiita zvekutamba nemari vachiwesta mari vachingokwira ndege kunge vana vadiki vachiwesta dzimwe mari dzina nemusoro wese muzvipatara musina mushonga machiremba rambai makadzvanya ipapo vachaziva kuti kana vachitonga nyika vanoita sei kana vasingagoni zvekutonga nyika ngavasiye vape vamwe vanogona kwete zvavanochitaurira zvavari kuita zvisina nemusoro wese vanhu vezana havafungi havarizini havana kana brain yekusumudzira nyika ngavangosarenda once vataura kuti nyika taikoniwa kwete zvavari kutiitira zvapana chiri kubuda
makadiko vanotipai chirongwa ini ndinoita trust story ndati ndikumbotaurawo pamusoro penyika yedu penyika yedu yezimbabwe ish zviri kuitika kumusha kwedu ko hazvimbofadze chikumbirowo chinokumbirisa chekuti kudai kwanzi baba munangagwa kudai vari kundizwa nhasi uno ndaiti kudai vagarawo pasi navachamisa vakwanise kutaurirana zvinoita kuti vana vezimbabwe vakwanise kurarama zvinoitawo kuti mhuri yezimbabwe ikwanise kugara mumamusha nekuti musha dzakawanda dziri kuparara kuzimbabwe uko nekuda kwematambudziko banoti baba munangagwa dai vakwanisa kugara pasi navo vachamisa vataurirane sevana vezimbabwe vakwanise kutisunungura nekuti takanyura mumatope ndatenda
Studio 7 please titarisirewo nyaya yezesa billing system yavo yatikwadza billing system yavo yauraya zimbabwe haukamu kuchaja magetsi kudhurisa kudaro haukamu kuasuma kuti imba yega yega household yega yega inogara mhuri imwe isi tichiziva kuti vanhu vanorojesana musha umwe unogona kugara vanhu kana 4 kana 5 tonzi kwanai pa 200 units unit rongwere kana raakutimes by 8 times 9 hazvisi kuita magetsi ari kudhura tarisai nyaya iyi pano gona kutoka kutumike pashitoji kwa mari papapa, mari zedu zitoji iwa. Tarisisa inya ya ii, maketa adura, sikuendra na nesiri munika.
Aya mashoko ya vatereri ve Studio 7, varikuwa kasi ya nasiana, vachiti pafungwa zabo, mashoko ndiyabo asinache kuita ne Studio 7. Titumire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318, mchiti uzasha munofunga pane zvirikuitika. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Zuva reHalloween rinopembererwa musi wa31 Gumiguru munyika zhinji. Mavambo eHalloween anobva muchitendero chechikristu apo vanhu vairangarira vafi nevatsvene pazuva iri raimbonzi All Saints Day. Tabata mukoma tafadzwa mujanja kuti vatiudze nezvezuva iri.
Halloween izuva rinocherechedzwa musi wa31 October. Munyika dzakasiyana siyana. Ndingati Halloween inocherechedzwa munyika dzakaita semuno muAmerica, imo muEurope, even nekwedu kwatinobva kuAfrica. Ndingangoti Halloween chakatanga uri riri zuva remaKristo. Iri raiva riri zuva uri izuva remaKristo ravanotarira. Iyo inonzi All Saints Day. MaKristo kana vachirangarira All Saints Day, vanenge vachirangarira hama neshamwari nevanhu vese vakatisiya pasi pano. Izuva rekurangarira upenyu hwevanhu vakatisiya, dzingave hama neshamwari. Asi nekufamba kwenguva tinoona kuti Halloween yakazosanganiswawo nekupembera kunenge kuchiitwa muma community munogara vanhu. Vanhu vakazotangawo kupinda mudzimba dzavo vachicherechedza zuva iri nevana vavo, even nevanhu vakuru vanorangarirawo zuva iri nekutambawo nevana vachipfeka zvimasiki, vachipfekawo hembe dzakasiyana siyana dzevanhu vanenge vavanotavirira.
Zuva reHalloween iri rinonyatso farirwa zvikuru nevana vadiki. Chikonzero chacho ndechei apa?
Vana vadiki vanorinyanya kurifarira, sezvamunoziva vanaka vanofarira zvivitsi zvinotapira izvizvi. Saka musi weHalloween vabereki vakawanda vanoenda vanotenga vanokumba zvivitsi zvavanotenga mumasitoro. Saka mudzimba umu vana vanobvumidzwa kuenda pamba pamanext door vachigogodza vobva vati Happy Halloween. Paunosvika mwana anovapiwa chiputwa chake chemaswitsi. Saka vanhu vanozvifarira, uyewo vanozvifarira nekuti vanokwanisa kupfeka hembe dzemitambo yavanenge vachiona padzimu dzangara patelevision, zvakafanana naSuperman nanaBatman zvichingodaro daro.
Chimwe chatinonyatsoona chinonyatsoonekwa ndiche zvinhu zvakaita se vatingati varoi, zvimarangwanda, zvinhu zvakaita saizvo zvavanhu vakafa. Pane zvazvinoreva here izvi?
Inini ndo ndingaidzora zvakare kunyaya yechikristu, nekuti pachikristu rangariri zuva rairangarirwa vanhu vakashaika hama neshamwari. And pamunongoziwawo munyika dzese mungone kafungidziro kekuti kune zvipoko, kana kuti mukaenda mumakuwa kunongotyisa and panongoita zvirambi zvirambi. Saka ndo zvinosanganisirawo nezuva irorero zvinenge zvichiitwa nevana zvekuvhundutsira nambijana.
Saka zuva iri izvaro rekufara risina zvimwe zvarii nazvo mukati?
Izuva rekufara asi izuva rekurangarira zvakasangana.
Tafadzwa munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana paBetera Primary School nhasi pamhemberero yekuwanikwa kweMangoda Mamarange. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.